mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 15 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana matatu nemakumi masere nevatatu 383.
Chiripo ndechokuti nyika yedu yakatarisana namatenda akawanda, iyo COVID yatanzwa iyi. Kozoti COVID huru yatakatasana nayo yecorruption huri watakatasana nahwo. Kugomera kwakawanda kuri kuitika vanhu nenyaya yeekonomi isiri kufamba zvakanaka. Nyaya yekupokana, nyaya yekugomera kwevanhu vari kutsvaga kodzero dzavo nezvimwe zvese zvakadaro ndezvinhu zvatinogona kunamatira pazuva ranhasi.
Mutungamiri wenyika unoti zuva ranhasi 15 chikumi izuva rekutsanya nokunamatira Zimbabwe.
Iwo keshi yacho wari kuzoidini. Tiri kufunga kuti pamwe mapurisa akumhanya mumusika wekutengesa nekutenga mari wachishandisa korona iyi kushungurudza vanhu. Saka ndiro dambudziko zhinji ratatarisana naro rekuti panguva ino yelockdown hakuchina rugare. Vanhu vazhinji vane nzara, vari kutambudzika, asi zviri kuitika zvacho hazviratidzi kuti hurumende ichine rudo newagari.
Kushayikwa kwemvura yakachena kwave kupa kuti vanhu munzvimbo dzinogara veruzhinji vaomerwe neupenyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika yose hwasvika pamazana matatu nemakumi masere nevatatu, kana kuti 383. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave makumi mashanu nevana 54. Vanhu vavhenekwa kusvika pari zvino vanoita zviuru zvishanu nemakumi masere ane mazana mana nemakumi matatu nevasere 58,438. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadzika zuva ranhasi 15 chikumi sezuva rekutsanya nokunamatira Zimbabwe mudambudziko recoronavirus. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 huri kuramba huchikwira. VaMnangagwa vakati vanhu vaite minamato yekukumbira tsitsi norusununguko kubva kuchirwere ichi uye nokutipa hungwaru hwekuchipedza. Masangano evakuru vemakereke, Zimbabwe Heads of Christian Denominations neZimbabwe Council of Churches anoti vaMnangagwa vaifanira kudai vakakumbira vemakereke kuti vatungamire minamato iyi. Mutauriri wemasangano aya uye vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti masangano aya anoziva nokunzwisisa vanhu zvikuru zvekuti vaikwanisa kuronga vanhu neuwandu hwavo mukuti zuva ranhasi ribudirire nenzira inotarisirwa.
Hazvina kuipa vahwande kuti mutungamiri wenyika ati nyika yakatarisana nouremu saka inotsvaka munamato. Chero Sauro paakavona nyika yakatarisana nevaFiristia nedzimwe hondo dzakakomberedza, wakakumbira kuna Samueri kuti uyaundibetsere tite munamato wenyika. Asi nyaya yaivapo ndeyekuti ndiSamuel waifanira kutungamira munamato. Changa chisina kuipa kuti president vati kumakereke, nyaya yandakatarisana nayo nenyika inorema, nditungamireiwo munamato. Ivo makereke vogara pasi voronga kuti munamato wachona unoitwa sei.
Saka vakakanganisei apa?
Kana mambo akazviitira munamato wake, inoita dambudziko rakaitwa naSauro rekuti akati kuna Samuel yatina mate akazvitira munamato wake. Samuel akati zvino kana munamato wadai unenge washaiwa simba.
Mutungamiri wenyika aifanirwa kuzvifambisa sei?
Nyaya yanga ichifanira kuitika ndeyekuti mutungamiri wenyika waikumbira kuti machechi amugadzirire munamato wakafanira wenyika, nokuti nyika inoburemu hwakawanda nguva ino, kuno kutsutsumwa kwakawanda, kuno kuchema kwakawanda. Saka kereke inoziva kuti munamato unofanira kuitwa nguva yakadai unenge wakaita sei. Saka nenyaya yekuti makereke tangatisimo muurongwa uhu, hatinyatsokuziva kuti zvichafamba sei.
Saka Reverend Mtata, imimi semasangano makereke, muchazvifambisa sei zvezuva ranhasi kana takatarisa kuudzwa kwakaitwa nyika kuti vatsanye uyezve vachinamatira nyika?
Zvatingakurudzira vanhu ndezvekuti vanhu vanoita sokunzwa kwavo, kusununguka kwavo kuti vangarishandisa sei zuva iri. Chiripo ndechokuti nyika yedu yakatarisana namatenda akawanda, iyo COVID yatanzwa iyi, kozoti COVID huru yatakatasana nayo yecorruption uri watakatasana nawo, kugomera kwakawanda kuri kuitika vanhu nenyaya yeekonomi isiri kufamba zvakanaka, nyaya yekupokana, nyaya yekugomera kwevanhu vari kutsvaga kodzero dzavo, nezvimwe zvese zvakadaro ndezvinhu zvatinogona kunamatira pazuva ranhasi. Tinoziva kuti tanga tagara tichitungamirirwa mazuva apfuura aya neEvangelical Fellowship of Zimbabwe muma90 days ekunamata. Tinongovimba kuti programu iyoyo inongoramba ichiendawo kumberi kunyange nhasi. Saka ndo maonero atinoita kuti zuva ranhasi richashanda. Vari kuendavo kuprogramu yakarongwa. Tinovimba kuti ikoko vanhu vanongonamata nemweya wokurevesa kuti nyika yedu irapike pazvinhu zvose zvayakatarisana nazvo.
Avo vange vari mutauriri wemasangano ezvemakereke, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzave kuyambiravo kuti kushaikwa kwemvura yakachena uye zvekudya kwave kupa kuti vanhu zvikuru munzvimbo dzinogara veruzhinji vaomerwe neupenyu. Vana chiremba vanokurudzira vanhu kuti vageze maoko kakawanda nemvura yakachena. Asi izvi zvave kunetsa nekuti munzvimbo dzakaita seHarare neBulawayo vanhu vave kurwara nekunwa mvura ine tsvina. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaPrecious Shumba vanotungamira rimwe sangano revagari reHarare Residence Trust.
Vagari vazhinji vari kutambura mumagariro avo munzvimbo dzinogara veruzhinji. Vanhu vari kutambudzika nekushayikwa kwemvura, marara avo haasiri kutakurwa nenguva. Nzvimbo zhinji dzinenge dzakasiyiwa dziya munharaunda ndimo muri kuraswa marara nevanhu. Panyaya yekorona yeCOVID-19 ichinzwa mareports ari kuuya nevagari, tiri kuudzwa kuti nyaya yesocial nephysical distancing haikwanisi kuti iitike.
Kose izvi zvisiri kukwanisika, izvo zvirizvo zviri kukurudzirwa nehurumende uye sangano reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization.
Ngekuti vanhu vazhinji vari kutsvaga kurarama, saka vanhu vari kungofamba vasina kupfeka mamask, vanhu vasingatsaurani, vanhu vari kunge vakaungana. asi dambudziko guru riri kutarisana newagari kunyanya svondo radareka iri nderekuti vanhu vari kuti mapurisa nemasoja washayiwa rudo nevanhu vari kushungurudza vanhu vanofamba nemotokari vanofamba netsoka zvakanyanyisa munguva yemangwanani nenguva yekuti vanhu vari nezvavari kufambirawo mudhorobha.
Kana muchipomera mauto aya nemapurisa mhosva yekushungurudza vanhu, vanenge vachivaita sei chaizvo vashumba?
Vanhu vanogariswa pasi pane zuva pane mhepo. Vanhu vanopiwa mhosva yekufamba vasina kupfeka mamaski mumotokari dzavo. Vanodhraivhiswa kuenda kuchaji ofisi kundobhadhariswa mari inodarika $500 kunzi hauna kupfeka mamaski uri mumota mako. Asi tichiteerera veutano vanoti aiwa maski haifaniri kupfekwa nemutoo iwoyo, zvinoratidza kuti mapurisa nemasoja havasi kunzwisisa danho rakatorwa nehurumende panyaya yekupfekwa kwemamaski. Saka vanhu vakuona sekuti mapurisa nemasoja atori pafundraising iya yakamboitwa mugore makore maire adarika muna 2017 panguva yaWamugabe kuti mapurisa akange awe mhandu dzevanhu. Ndopa stage patinenge tasvika pamazuva mashoma adarika kuti masoja nemapurisa vari kushungurudza vanhu vachingoda mari, vanhu vachisungwa vachisiyiwa, vanhu vachiendeswa kuchaji ofisi uko vanonoswerera variko kuti vabhadhare mari.
Ko iwo mapurisa anogoendesa vanhu kuchaji ofisi sei vashumba? Ko vanhu vanodi kungobhadhara nemari yeswaipika sezvinongotarisirwawo kuti zvinge zvichiitika munguva ino?
Mapurisa anoti haadi kuti vanhu vaite swipe, haadi kuti vanhu vashandise eco cash, vari kuda cash. Iyo cash yacho vanenge vachimboida yei? Mutemo wenyika uchibvumidza kuti vanhu vanogwanisa kubhadhara mafaini acho nemaswipe vanokwanisa kubhadhara nemaeco cash. Iwo cash yacho vari kuzoidini? Tiri kufunga kuti pamwe mapurisa aakumhanya mumusika wekutengesa nekutenga mari vachishandisa korona iyi kushungurudza vanhu. Saka ndiro dambudziko zhinji ratatarisana naro rekuti panguva ino yelockdown hakuchina rugare. Vanhu vazhinji vane nzara, vari kutambudzika, asi zviri kuitika zvacho hazviratidzi kuti hurumende ichine rudo newagari.
VaPrecious Shumba vanotungamira sangano reHarare Residence Trust vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu nevaviri 232,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vashaya vadarika zviuru zvitanhatu nemazana maviri nemakumi mana nemana 6,244. Vapora vanodarika zviuru zana nematanhatu 106,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni manomwe nezviuru zvisere 7.8 million. Johns Hopkins University yomuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi matatu 430,000. Vapora vachidarika mamiriyoni matatu nezviuru zvinomwe 3.7 million. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlive.com inoti Delish Nguwaya, uyo anonzi Isha Mwari Pachko kumuri yokwa Emerson Mnangagwa, vachamiswa mberi kwedare nhasi mufuro pavanotarisirwa kukumbira mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vanguwa ya vanonzi ndivo mumiri muZimbabwe wekambani inonzi Drugs Consult. Iyo inonzi yakapiwa mari inoita mamilioni maviri emadhora ekuAmerica kuti itengesere hurumende yeZimbabwe zvinoshandiswa nevashandi mukuzvidzivirira kubva kucoronavirus. Nasi kwekare madzimai matatu AMDC Alliance muzvare Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Marowa avo vari mutirongo kuchikurubhi vachamiswa avo mberi kwedare redzimhosva kuti vakumbire kupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Muchronicle mune nyaya inoti kudzidziswa kwevana vechikoro vachiteerera maredhiyo kuchitangidza nhasi. Hurumende inokurudzira vabereki kuti vabatsire vana vavo mazuva ano vachidzidza vari pamba. MuDaily News vanoshandira hurumende vanoti vari kuda musangano nehurumende kuti vaite hurukuro pamusoro pemihoro yavo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Yenyu muri Zimbabwe ine ndiri pa job backup. Ndichida kunzwisisa panyaya yekuti zvoni vanhu vari kunounganidzwa kukwarantiwa. Ko zvazviri zvazvaka zviri sei kuti munhu atestwe before asati akutokwira bhazi racho rokuenda kunoiswa kukwarantiwa. Since vanhu vacho vari kunounganidzwa vaunganidzwa futi chirwere chacho chobva chawedzera vanhu vacho vabva vabatwa necorona ivo vanga vabva vasina. Saka zvanga zviri sei kuti vanhu voenda kuembassy vonotestwa vodzokera kumba kwake akamirira maresults ake. Panobuda maresults ake onza aqualified kuenda kumba. Then vanhu vorega kunounganidzwa vakawanda vanhu vongobva kuno vachienda kudzimba dzavo kuZimbabwe. Nekuti zvakaoma vedu wee kuti unobva kuno kusina chirwere chacho wosvika womounganidzwa futi maunganidzwa futi wobva wazonzwa nechirwere checoronavirus. Saka zvanga zviri sei kuti kuembassy kwacho ikoko kutesterwe vanhu. Vanhu vacho vobva kuno kuvatori already vakatotestwa vongosvika zvavo vachienda kumisha yavo.
Soro ipamusoro ipamusoro istudio 7 maswera seiko tiri pano zvedu pamutare apa. Tatoshamiswawo zvino kunzwa President ED vachitaura ivo vachiti musi wa 15 June vadeclare kuti ive national prayer. Munotozivawo kunamata. Tiri kutoshamiswa zvekuti ko hurumende yakaisonaka zvakadai yavaiti hurumende yangu yakanaka ini kana kudenga chaiko hakuna yakanaka zvakadai. Ko hurumende yakanaka kufura yokudenga yava kuda kukumbira kuti hurumende yakashata yokudenga kuti ivabvisire COVID-19. Inzwai kamukuru, tangai matendeuka imi first kuti Mwari vapindure. Kana musina kutendeuka kubva mumashoko enyu amakataura muchisora hurumende yokudenga muchiisa yenyu pamberi, kunyangwe mukafasta mukaita sei hapana chinobuda. Tangai matendeuka, mukumbire regerero kuna Mwari, mukumbira regerero kuvanhu nezvamakaitira zvizhinji zvamakatadza imi zvizhinji zvamunoita. Saka ameno kuti zvimwe Mwari vachatambirawo preya yacho pamwe vachakunzwira nyasha. Asi isu nokuverenga magwaro nezvatinoziva dai matanga matendeuka ini pachenyu sezvakaita mambo uya. Mambo uya wakapfeka masaga navanhu vake nezvipfuwo zvese zvikasweriswa mumatanga. Iye president chaiye ukapfeka masaga ukanozviumburudza mudota. Zvino imi muri kuramba muriko kustate house kwenyu mwakaisa masikafu makarova masmarts moti hanzizoni ngatinamatei. Hamusati moda kuti COVID ipereni. Hamusati makutendeuka ndiri kutamba. Kana moda kutendeuka zvininipisei bvai padenga pamurapo muzviumburudze pasi chaipo. Mudzike pamurapo muzviumburudze pasi mukumbire kuna Mwari. Ndo mafungiro angu ini nokuti makagara mazviti hurumende yenyu yakaisonaka. Kana kudenga chaiko hakuna yakanaka zvakadii makazvitaura imi Mr. President nemuromo wenyu.
Magadii henyu vashamarari veStudio 7. Ndoda kungotaurawo mashoko angu mashomanana ekuti vakomana avo vari kupedza havo nguva yavo. Hameno pamwe vari kupihwawo mari yekuti vambofanhwa kurarama nayo pari zvino nezanupf. Nyaya iripo ndeyekuda izvi. atichombodi mumwe munhu muZimbabwe anoita president kunze kwachamisa. Vachamisa ndo president wedu, ndo president wevanhu, ndiye akasarudzwa naMwari. Ngavangofunga vega kuti wai vanhu vese vakanokuno uwandu hunoda achamisa, wai vachida chamisa. Hazvisi zvega, ngavangofunga kana vari vanhu vanonamata ngavapfugame vanamate vabvunze Mwari kuti chii chiri kuitika kuti vanhu vade chamisa. Akaiswa naMwari, zvinhu zvese chigaro chinoiswa munhu anoiswa naMwari, kwete zvakaita vamunangagwa zvokutora masimba kuna vachamisa. Vamunangagwa vana kuiswa naMwari. Ndosaka zvinhu zvichinetsa muZimbabwe. Ini ndiri kuno kuBotswana, handitaure zita rangu, asi chandinoziva ndechekuti munhu wese ari kunze ari diaspora, vanhu vazhinji vanoda chamisa. Kuzoti vari kuZimbabwe ikoko nhamba zhinji ndo inoda chamisa, kureva kuti chamisa ndiyo purezidendi wedu. Ndapedza nemi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kuurawa kwaGeorge Floyd mudunhu reMinnesota mwedzi wapfuura, vanhu vakapinda mumigwagwa vachiratidzira kusafara kwavo nekuurawa nemapurisa echichena kweumwe zvemunhu wechitema. Maguta mazhinji akavona vanhu mumigwagwa, izvo zvakatangavo kuitika mune maguta mazhinji mhiri kwemakungwa. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump vaishora nekutuka vanoratidzira vakasvika pakuunza mauto kuti azobudisa vanhu mumigwagwa yeWashington DC. Izvi hazvina kufadza meya weguta iri muzvare Muriel Bowser, uyo akachinja zita reumwe mugwagwa unonanga pamuzinda weWhite House kuti unzi Black Lives Matter. Pamwe chete nekunyora mashoko aya mumugwagwa uyu, izvo zvinonzi zvinoonekwa nevari muchadenga. Tabvunza mugari weWashington DC Dr. Roderick Machekano kuti vatiudze pamusoro pameya Muriel Bowser.
Amai Muriel Bowser ndivo mutungamiriri weWashington DC, uyo ano watinoti meya. And Washington DC sezvo isiri state, inova yakazvimiririra yoga, saka tingatoti ndivo mukuru mukuru wenzvimbo yeWashington DC. Saka mai Muriel Bowser ndeve Democratic Party, vakaelektwa nemaDemocrats. Uye tichitarisana nenyaya iripo mazuva ano, tinoona varivo vanga vachimiramira kutsigira nyaya yakaitika yemukomana akaurayiwa kuMinnesota.
Takaona kuti vanga vasinganyatsowirirana nomutungamiri wenyika vaTrump vakanga vachida kupinza mauto muWashington DC vakanetsana.
Hungu zvakaitika ndezvekuti mukuratidzira kwaiita vanhu zvizhinji zvacho taingozviona pamaTV kuti vanhu vanga vachiratidzira nenyaya yokutsutsumwa kwavanga vachiita nekuita kunoita mapurisa. Zvino vachiratidzira kudaro vazhinji vacho vakanoungana pamberi peWhite House, pane park iripo kwavaiungana vachiratidzira. Saka vaTrump nokusava vanonge vainge vachitsigira kuti izvo zvanga zvaitwa nemapurisa ekuMinnesota zvanga zvakaipa. Ndofunga zvinova zvinhu zvakavagodora, saka vaida ivo kuti vaparadzire, vadzingise, vadzinge vanhu mukuratidzira kwavaita vachishandisa mauto. Zvinova zvisingaenderani nemutemo wenyika. America haitendedzi kuti mauto anga achingoshandiswa kunyanya muvagari vemuno muAmerica. Saka amai Bauza vakange vachiramba vachiti izvo aiwa izvo hazviindirani nemumbiro remutemo weAmerica.
Pane zvavakaita here nenyaya iyi?
Vane zvinhu zvakati wandei zvavakaita. Chekutanga vakanyora vaTrump vakanga vaunza mauto National Guard vachiatora kubva kune mamwe mastate. Mai Bauza vakanyora tsamba kuna vaTrump vachivakumbira ivo kuti vabvise mauto mudunhu reWashington DC, nokuti although vaTrump vari mukuru wenyika, kana tichitarisa zvinoitika muWashington DC, mukuru ndibai Bauza. Saka vakanyorera vaTrump tsamba vachiti buritsai mauto avo, vachiratidzawo utsigiri hwavanga vainahwo kuvanhu vanga vachiratidzira. Kune bato rinonzi iro reBlack Lives Matter, avo vanomiririra vanhu veganda rechitema muno muAmerica. Saka mai Bauza vakanyora ivo mustreet inoenda kunogara vaTrump, vakanyora road yose, vakanyora neyellow kuti Black Lives Matter. Vachibva vatochinja nezita reroad iyoyo, vakabva itumidza ivo zita rokuti Black Lives Matter, vachiratidzira kuti izvo hurumende inofanirwa kuti itarise mabatirwo anoitwa vanhu vatema, kunyanya nemapurisa.
Kana makatarisa Mayor Bauza, munoona sekuti vane hwamangwana hwakajeka here?
Ndinoona sokuti mai Bauza upenyu hwavo mubato remadhemokrasi huchatonyanya kusunukira, nokuti varatidza ivo kuti mudzimai akasimba asingachichidzirwi, mudzimai anotsigira rusununguko rwevanhu. Ndinoona sokuti vanenge vachitobudikira kuva vanova mumwe wevatungamiriri wemadhemokrasi upenyu hwavo musangano iri. Ndinoona sokuti hwakajeka chaizvo.
Avo vange vari Dr. Roderick Machekano vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7. Kanonakidza zvikuru kanobva kuna James Shimombe Jemedza. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabata nechirwere checoronavhairasi muZimbabwe vasvika pamazana matatu nemakumi masere nevatatu 383. kushaikwa kwemvura yakachena kwave kupa kuti vanhu munzvimbo dzinogara veruzhinji vaomerwe neupenyu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.